tinotarisiraisu kuti maproject omuzimbabwe atinowa kuda vese vanhu vose vose achawana mari iyoyo akaita sene batoka power plant yainziyo kuneda kodiwa mari koko machina vachatipawo mari nevana hwange power station inoda kuti ivandurudzwe vanhu tiwane magetsi munyika. Harare International Airport ndiyo imwezve yakataurwa. Saka tinotarisira kuti kuchaina tichawana mari dzokuita maprojects iwayo.
Munoona sokuti mari dzese dziri kupiwa nyika dzomuAfrica, nyika dzese dzingakwanisa kubhadhara mari here?
Pane dzimwe dzichatinetseke zvinotongosanganisira Zimbabwe, nokuti senyika yeZimbabwe yagara iri kunetseka kudzosera zvikwereti izvi. Asi samaziviro andinoitaini panyaya dzezvikwereti nezveupfumi ndezvokuti pamunenge muchinyorerana mapepa acho pane painewo zvokuti munozoidzosa sei mari iyi, kana mukakona kuidzosa munozotipa chinyi. Saka ndoona sokuti dzimwe nyika dzichatadza, nokuti China haisi kungopa mari iyi pasina interest, pasina kuomesavo zvokuti inozodzoswa sei. Saka ipapo pangangoti vhundusei, asi munyaya dzoupfumi kana uchida kubudirira, kana wada nyika yako ibudirire, unotongoshinga ongorovera mwoyo padombo wokwereta. Asi tinoona ipapo pachaita matambudziko okuti China ichazoti imimi zvamakanyora zviya kuti kana mukakona kubhadhara pakati munozotipa zvakati, chitipa izvozvo, zvinogona kuitika. Saka ngatipachenjerere ipapo.
Dene muri chipanga mazano wehurumende yeZimbabwe, maivataurira chii maererano nokushanda kwainoita neChina munyaya dzemari idzi?
Ndaivataurira ini kuti gwara ramatora reChina iri harina kuipa, asi tarisisai pamashandisirwo achazoitwa mari idzi kuti isu tichazowanavo here mari ipapo, vindudze tichaona pamaprojects iwayo pamari iyoyo inozoita here kuti tikwanise kudzosera mari iyi. Saka ngavaise ziso ravo hombe pakukwanisa kuzodzosera ipapo, nokuti ngasekerera zvedu ike zvino kuti tawana chakati chakati, asi tinozopedzisira kusekera ikoya misodzi.